ngasangana navamaheri vanova mupermanent secretary education neve SRC vane machena navagumede vari vangakamirira zifa tichitaura pamusoro pedambudziko rakawira timu yedu yemahorias yeasia gate ichikonzerwa nokuda kwa chief executive officer vaenerita ruchwaya nevakanga vanavo tikataura zvekuti pamusoro pekuona kuti tingazviita sei zvingagadzirwa sei kuti vanhu vachienderera mberi vachirega kuramba vachingwa padambudziko iroro zvataita ipapo ndezvekuti taona kuti dambudziko guru ranga riripo nderokuti iro pakashanda mari yakanga yakawanda zvikuru nokuti timu yezimbabwe payakanga ichienda kunotamba mabhora kunzoko timu inotendekwa kunzi iyo ibhadharwe mari inokwana kuita 10,000 pagame roga roga kuitira kuti inonzi mari inonzi iyo appearance fee pamari iyoyo hapana kana resit kana imwe chete inoratidza kuti yakanga iri mumabhuku ezifa yakawanikwa takaona mari inosvika iyo 150,000 US dollars isingazikamu kuti yakaenda kupi muzifa nguva yanga iripo vana Henrietta Roshwaya vachitungamirira zifa
zvimwe zvamaona mukati mehurukuro dzamaita nekuti kuenderera mberi kwoitwa sei ndezvipi
zvaonekwa ndezvekuti veministry vakurudzira chose vakarova maoko kuti zvinhu zvakaitwa zvokusungwa kwaHenrietta Roshwaya uyezve nevamwe vavaruti vachasungwa ngakuendere mberi nyaya iyi ngaiongororwe vatambi vedu vese vavo vakanga vapinda munyaya idzodzo ngavaongororwe vagoona kuti bhora redu rinosara rakachena risina munhu anozononerwa mhosva yekuzi iye anenge ane pamwe paanenge achipota achiita zvouori mukati mebhora redu.
Imimi sekomiti yeparamende munokwanisa kuitawo chii mukuedza kuona kuti nyaya iyi zvechokwadi yagadziriswa kusvika kwokupedzisira nekuti vazhinji vanoda bhora muzimbabwe vari kunyunyuta nenyaya iyi.
Isu pane matanho akati wandei hatichada kuti titarisirane nawo asi kuti iko zvino hatingakwanisi kuti titange tamapedza zvedu nokuti ko ndichiri kuwana umboo huri kubva kuvanhu tichazoendazve kuna hatinoti mapublic hearings hatichazoita otoda kutora umbo humwe hwatinge chida kuti tiuherengedze pane zvimwe zvataona zvotiona kuti kusrc ikoko sei kwakanga kuchionekwa kuti timu yakanga ichizoenda ivo vasingazivi kuministry of foreign affairs sei vakanga vachienda vasingazivi saka ikoko kune zvinhu zvakawanda zvatinoda kuzotsvakurudza ikoko kana tatsvakurudzwa zvose izvozvo tozviherengedza tozoona kuti dambudziko redu mutemo utogona kugadzira kuti kusunga kuti kana zvisazoitika zvemangwana nekuti apa dambudziko ratinoona ndirokuti kana tikarega takadaro pane vamwe vedu vanozoramba vachida kuzokama mukaka wakakora panguva dzose dzose kugara bhora raakutambwa ndosaka takuona kuti iko zvino inguva yakaitika yeasia gate asi munozve takazoona gore iro rino tavazve neimwe inonzi iyo local gate yedu yakaitika kucentral religion